manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 3 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANU-PF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai bona mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Alley. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobuda havo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa, vati vaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo, pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare Blessing Alley, vakanga vapambwa nenhengo dzeZANU-PF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayas jamba mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU-PF, avo vakatobvuma mhosva iyi matare. Amai Gofa, vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva, achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Alley. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vaScala vave nemwedzi gumi neumwe vari mujeri, aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora mazana matanhatu kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva, vaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi, vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala, vaHarrison Nkomo, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati, vabatwa nemhosva obstruction because of justice. At a sort of a mascate panel for sentence, but a poor find, yes, 600 man, Matoro, America. Alpha Nagopada, Noms who are 5 May 2023. Kanavakataza Quitters, watch a garam Tirongo, Kumets, Nopana Quita, Tarbit.
Vankomo, Vatavacha Quizania, E could I repam sorrow.
Choktanga, the Shakutans, T. Quizania, E could Matare. Makuru High Court nokuti vaScala havasi kubvumirana nokubatwa nemhosva kwavaitwa chokutanga chechipiri nemutongo wacho uriko. Vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakatirongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms zatinotarisira ma reforms anofambirana nenyaya dzemafreedoms of people. Honorable Scala ana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vaScala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti ichiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura na Honorable Scala, which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferefetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa. kana awani basina unongosununguka saka kuferefetwa munhu wese unogona kuferefetwa kunyange iwo andikutaura naye pano unogona kuferefetwa asi kana ukangochena wakachena vanoti mushonga ubati pasina ronda.
Vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepwambwa kwamuzvare Ali. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau zvichiteera zvakaburitswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life uye kusungwa kwemutori wenhau Opo Chingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa. Vakapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe, vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Muhlanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makura pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka4.
Muzvare Chengeto Chidi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzira uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino, vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wokushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera hwaibatawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum, Vanjabulo Ncube.
Tiri kuona kuti une vanhu vari hurumende varushidzira majournalists vechituga majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzika kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi haasi emunhu asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeevaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri technically zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counter claim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counter claim. Mukaunda claim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro, ii chokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndozvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo nezvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo, tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta ravaSimba Chikore vafungai Chimwamurombe.
Takwanisa kutambira mashoko abva kune murume wavo vaChikore vachitsanangura zvavari kudavo. Sezvo iri nyaya iri pakati matare edzimhosva, hatina zvizhinji zvatingataura, asi ndinongoda kutenda kana kutamutira kumakubata hao anakutuwa mtema maichiko elane matamba wanungu wakisari sila wanapindira hao anuwa matamba tuka kubisa sewe zikana kumakungu wata nguwa shema shema inetewe
taona zimwe jaka wanda wanda javari kunzi evana azo icho kwa diere ichi kana kuti inyaya ya mulku zia navo
ya mwoti njini chabuda kwa matamba chanyora kutare asipa kame simo kwa mwoto zuo mwenye shiko nirota wa chuka rukwe andi njini zikana usikosa kwa jikera ya nisana ngele pina shukuma jini inya i kwa rupa da mbrele are chabuda kwa mashoko atapindu wa na maishiko.
Saka kana maati mapuwa mapepa, mune mazwa mangani kuti munge mapindura?
Mazwa mweka gumi, mwafama tungeka endesa o mbubo, jama ispore matari.
Chine urombo, iwa fungai chimwa murombe i gweta rama ispore. Uye va matsikidze ndivo gweta rava simba chikore. Kutiti zeo nyaya i tabata wo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano Anti-Corruption Trust of Southern Africa va Alois Chaumba.
Zvinokashamadza kuti munhu umweche anoita property yakadaro kana kuti munhu umwechiinda property yakadaro hatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava vakambobayirwa chitupa vachishanda apo vane vezimbabwe vachitambura. Ndo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori. Hapana muko wakamboshanda vanhu ivavavo. Saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba, hamutiri kushanda nesimba, asi vachidira nyika. Ipfuma yenyika yese yatirikuona iyoyo yakubuda pachena.
Asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaunganidza upfumi vari muwanano.
Nyango munhu ukashanda munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumi hwakawanda zvakadaro. Mushandiro uyu nyange kutumwa kwacho ikokoko unenge uchibhadhirwa mari vanhu vaingopuwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu saka nhasi uno zvakuzobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo vakuru vakati chine mani munjazifandisi chinoda kuti vanhu mavara acho azoonekwa hakuzviona manje kuti vanhu vazhinji teiko ndishandai nesimba shandai nesimba but ivo havashandi nesimba kungomuora usvisi hwenyika.
Pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo 21 chete zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvo?
Zvishamisiba izvi nekuti vakuru vakuru vezvimatendero zvenyika ivava vane upfumi hunosemesa. Iye zvenyango kanzi kukaitwa ongororo yekuti vanhu vane minda mingani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatiwo neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega vanenge vaine minda yakafanana neii kana kuti upfumi hwevhu munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka izvi hazvishamisidzi.
VaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni 10 nemashanu vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitisa hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhani avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa na General Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Muguzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan kunyanyanya madzimai nevana vatotizva vachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatidza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo, zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kuma basa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisana ava vakanga vapuwa kuomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro hwekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri veSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisimba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsveti.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti vari kushandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashomanene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzi gutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mu Muchikamu chedu cha tino tarisa zvirikuitika zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike Nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa. Vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazine yavari kutengesera makare muSouth Africa. Vanyakujara avo vakaberekerwa kwaChiota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi wemagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvizvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazine Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riri pendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigere ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yaChibhozi, chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turundaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaona kuti aiwa izvi zvakanaka, zvinogona kutipo ramangwana rakanaka.
Tinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazine. Musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko wandingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yeGamazine oro grama koti yemukati, ndiwe kuti Gamazine inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu oro makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva ozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa patinogadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino urongo hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yeGamazine.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yeGamazine, because vazhinji vari kufarira pendi iyi especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chisho chekuti tiendeso kunyika dzakasiyana-siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazine and Gramacot.
Mune hurongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine hurongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa vari kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChihota. Mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazine or Gramacot. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazine, ngatishandisei Gamazine neGramacot pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kuti bata vanokwanisa kuti vhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue Boksburg. Vanokwanisa kuti bata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazine and Glamour Code Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg na Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day uye kuwanikwa kwava job scholar vaine mhosva. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.